nyaya dzemisangano dzinobatwa nemaregulating authority atinoti maofficer commanding police district. Saka ndingazive zvinoda ivo vataura kuti kunzvimbo yakati nzvimbo yakati, nokuti maregulating authority vanosindana vakafiwa pamutemo wenyika kuti vakaudziwa kana kuti pachino pakaitwa notification vadii vagare pasi nevanenge vaunza misangano iyoyo kwavari kuzokwanisa sei. Saka pandingazive kuti inzvimbo dzipi, zvikonzero zvakamira sei.
Zvikonzero vari kuti vari kungopiwa kunzi nzvimbo yamurida kuitira musangano yakabhukwa nebato risiri kutaurwa nezita, vachiti zvikonzero zviri kungofanana matunhu ose avari kukumbira kuita misangano iyoyo.
Ya, ndofanira kuti ndinyatsopindura mubvunzo, ndee ndichida kuziva kuti inzvimbo dzipi nedzipi. Tobvunza maregulating authority nzvimbo idzodzo kuti pari kunzi zvakati, inini zvamunazvo pagiraundi ndezvipi. Nekuti ndingazongopesere ndataura ipo pasina zvandinenge ndiinazvo zvakakwana.
Semuenzaniso, vari kuti ndo mhinduro yavakapiwa pavaida kuita musangano kwaMurewa ndoimwe chete yavapiwa futi pavanga vaida kuita musangano kumarondera. Saka vari kuti zviri kungofanana nekwaRusape kwavaida kuita musangano, vakaudzwa futi zvimwe chete.
Vakaende here kuna regulating authority? Nekuti panosiyana kuzivisa kuti toda kuita musangano nokuenda kunotaurirana naregulating authority, zvinhu zvakasiyana.
Asi pamutemo havafanirwe kungoita zvokunyorisa, vanofanira zvakare here kuenda kunogara pasi naregulating authority?
Tikatarisa mutemo wemopa, kana vanhu vazivisa kuti kunofanira kuita musangano kana kuti toda kuita musangano, vachizivisa regulating authority, regulating authority ane masimbe ekuvadaidza kuti vagare pasi vaonesane kuti zvinoita here kana kuti kwete. Ende ichapa totakatarisa nyaya dzesecurity kuti dzichafambisa sei. Kwozoitawo kana pane vamwe vanhuwo vanenge vane zviga zvavo kana kuti zvitemo zvavo, vane kodzerowo futi yekuti vaende kuna regulating authority vanopa zvitemo zvavo pamusoro pemisanganowo. Saka ndofanira kuti inini mhinduro dzakazara chaizvo chaizvo zvoda tataura namaregulating authority tinzwe kuti iyo nyaya payakasvika kwavari vakaibata sei.